Wiki inaanza, natafuta kubambia dola maganza, ukiniona ofaya bia. Nimewapanga mademu, utazani natania. Ninavyojua kuendo, upole kangamia. Siongekewa, wenyewe wananilewa. Ama laba nyota lopewa, ndo maana wananogewa. Siongekewa, wenyewe wananielewa. Ama laba nyota lopewa, ndo maana wananielewa. Itunge paka kokoriko, kokoriko, watoto paka kokoriko, kokoriko, na wika paka kokoriko, kokoriko, bakura paka kokoriko.
Nataka bebe zinapenda kujirusha, ila ujawai onja pisi ya Arusha. Ushazoea bebe ni ya kupapasa, kwetu Iraki tunapenda kama vita. Okay, boy you know me, I give it to you. Real good thing that you never get before. Me a bad girl and you know that's true. Things me I do them I never been good, huh? Eti unasema weni top shata, nataka tuende geto nilishe bata. Kumbe unataka wendo ukale papa, atai kuponya uchizi ni Mungu basa. So bebe zinashoboka na iPhone, zinakupa etikisa una platform. Zina snap picture ukifumba macho, zina posti zinatagi kwenye caption.
Siongekewa, wenyewe wananielewa. Ama laba nyota lopewa, ndo maana wananogewa. Siongekewa, wenyewe wananielewa. Ama laba nyota lopewa, ndo maana wananielewa. Nitunge paka kokoriko, kokoriko, watoto paka kokoriko, kokoriko, na wika paka kokoriko, kokoriko, bakura paka kokoriko.
Kana chechema, 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 kana chechema